Chiratidzo chekuti nyika iri kuenda mberi ndechekunge hurumende ichiti kana pachida kuitwa project, especially project yakakura kudaro ende inosanganisa makambani hurumende akaita sana Noxim, panoitwa yatinoti open tender, makambani voita bid for the project vachiratidza unyanzvi hwavo uye kuti basa racho vachariita sei ende cost yacho inenge yakamira sei. Saka izvi zvokuti tinongoerekana taakunzwa kuti kune kambani inonzi Coven yapihwa tender yekuti igadzire pipeline in partnership neNoxim pasina yatingati due process. Hakuna zvazvinoenda kunyura kunenge kuchiita nyika nekuti tinenge takuda kuziva kuti vanhu ivavo vakatsvagwa nani, vakatsvagwa sei. Ndopamunozoona kuti even maprize emaprojects ivavo anenge akaitwa double kana kuti times three, nechikonzero chekuti hapana openness, hapana kujeka, hapana transparency. Ndezveuori chete. Kambani iyoyo inenge ichingonzi Coven yekuBritain, yakarejistwa kuBritain, asi already tiri kuona kuti vamwe vacho varidzi vekambani ivavo maSouth Africans. Zvichida tikada kuti tsvagiridzei tinozoona kuti mune maZimbabweans varimo mugovernment imomo vari behind kambani iyoyo.
Haisi development here iyi vamagu.
There's nothing good chinouya kubva pane zvinhu zvinoitwa murima. Chinhu chiri kudiwa ndechekuti nyika iite zvinhu zvayo zvakajeka. Uyewo zvekare Noxim ikambani yehurumende. Saka titarisire kuti inopinda madeals akadaro parliament isingazvizivi, parliament isiri involved. Tinenge tichida kuti parliament ipenengurewo ione kuti zvinhu zviri kuitwa zvinobhenefita nyika here kana kuti kwete. Asi kana zvakungoitwa kumusoro ikoko, mamwe maarms of government vari left out, handifunga kuti chinhu chakanakira nyika.
Chii chamunonyanya kutyira apa?
Nhau yemafuta inhau ine uori hwakanyanya muZimbabwe. That's why muri kuona kuti kana paine bhizinesi riri kuvandudzwa zvakanyanya muZimbabwe in the past 3 years, ibhizinesi rekuvaka maservice station. Matsotsi makoronyera vane access vari linked kumapoliticians vari kuvhura maservice stations nekuti vanenge vaine mikana, you know, the issue yereserve bank, vachipiwa maloan, vachinotora mafuta, vachidhurisira vanhu. Zimbabwe is the most expensive country panyaya dzefuel muSADC region, zvokuti even mafuta anodarika nemuZimbabwe achienda kunana Zambia nekunana DRC akatochipa kunyika dziri mberi kudarika zvaanoita muno muZimbabwe, nekuti isekta yakabatwa nemakoronyera. Saka zvese zvo zviri kuitwa zvaana Coven iwavo hazvisi zvekubhenefita nyika, ndezvekubhenefita macartels vakambunyikidza sekta iyoyo, vasiri kukwanisa kuti vaiopene vaivhure kuti pave necompetition iri healthy inoita kuti mamarket forces adecide price yefuel.
Kana makatarisa kwatabva uku kana kuti history yedu, chamunofunga kuti chichaitika chii maererano nekuvakwa kwepipeline iyi?
Vachaita munyama wekuti mavillages avo achange ari munzira muchauya nepipeline yemafuta iwayo. Vanhu ivavo vachadzingwa munzvimbo dzavo idzodzo. Vakada kuita nharo kuchatumirwa mauto nemapurisa nemamwe mapazi ehurumende vakaita sana District Development Coordinator vakambenge vari vana DA vese nemamwe mapazi ari kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu panenge pachiitwa maprojects iwawo anenge achinzi ndee development. Saka pachava nekuzhamba kukuru mumadunhu achapfuura nethati pipeline. Saka chinhu chisina kunaka tichitarisa history yeZimbabwe kuti kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa kana pachida kuitwa zvinhu zvakadaro zvinenge zvichinzi it's good for the country, it's good for the economy, yet vanhu vanenge vachimbunyikidzirwa kodzero dzavo so that vamwe vanhu vange vachibenefita vachiita mamillionaire.